Chokwadi zvakaitika musi wa 6 October council yakadecide kudzinga vamiriro vachandi vakanga vasingadi kuona vachandi vanobva kuZimbabwe Urban Council Workers Union sezvo vari vocal vachiramba maprograms avakavada kubudoza kumaisa kuvashandi vasina kumaisa kuwaste council meeting saka vakafunga kungodzinga vamiriro vachandi kusangatsira neni pasina kusevenzesa code of conduct yepakambani.
Ndavanani vadzingwa mabasa?
Parezvino kunoti ini Reverend Ephraim Katsina sachigaro na Tenson Bamusi sasekretari na Israel Bako vice secretary na Peter Kapamba committee member.
Mati maziviswa here zviri pamutemo nezvedano iri nekanzuro?
Ndingati kanzuro haisati yativisa zviri pamutemo. Vakangotaura muboard of inquiry kuti ndodanho ravakutora asi zvinoitika mukanzuro ndezvekuti inoenda kunonzi kuGPC General Purpose Committee. Kana yabva ikoko inobva yazoenda kunonzi kumain council. Kana yabva kumain council ndovuva vanozonora matsamba ekuti takudismissai asi mamiriro akaita zvinhu zvanoratidza kuti takatodzingwa basa.
Mune matanho amuchatorawo here ekupikisa danho irori?
Hongu matano tinawo hatiri kutora nemhaka yekuti havana kuteedzera zvinoreva code of conduct yepakambani. Vakateedzera zvainge zvichitaurwa nachamber secretary anzi Priscilla Vengesai uyo akapika pamberi kunyange nepamanyuzipepa achiti achatoedza nepaanogona pese kuti Katsina adzingwe basa. Saka iye ndiye aicontrola maproceedings ese muboard of inquiry imomo. Saka takaona isu kuti ha pane zvakawanda zvisina kuteedzwa pakodhi yavo. Saka tiri kutora matanho ekuti nyaya iyoyo iende kule Court.